Musi wambuzi 26, 2008, varume gumi vaive nepfuti uye vachidyidzana nechikwata chemagandanga anopfurikidza mwero icho chiri muPakistan cheLashkar-e-Taiba chakarwisa nzvimbo dzakawanda muMumbai kuIndia. Chikwata ichi chakarwisa nzvimbo dzaishanyirwa zvakanyanya nevashanyi, chiteshi chezvitima pamwe nemuzinda unoshandiswa nevanhu vechitendero chechiJewish. Kurwisa uku kwakaitika kwemazuva akawanda uye vanhu zana nemakumi matanhatu nevatanhatu vaibva munyika dzakasiyana-siyana gumi nenomwe vakafa, kusanganisirawo varwisi vacho vapfumbamwe uye vanhu vanodarika mazana matatu vakakuvara muchiitiko ichi. Murwisi akapona muchiitiko ichi akaurayiwa zviri pamutemo muna mbudzi 2012, asi Sajid Mir, murume akaronga zvose kuitira kuti kurwisa uku kubudirire, haasati asungwa kusvika pari zvino. Mir akapomerwa mhosva nedaro repamusoro remuIllinois muAmerica musi wakubvumbi 21, 2011. Dare iri rakabudisa magwaro ekuti Mir asungwe zuva rakatevera. Mir akapomerwa mhosva yekuronga kuparadza zvinhu munyika isiri yake, kubatsira nezvikwanisiro vanoita zvakapfurikidza mwero, kubatsira mukurayiwa kwechizvarwa cheAmerica chaave kunze kweAmerica, kubhomba nzvimbo dzinoshandiswa neveruzhinji. Muna 2019, Mir akaiswa pamazita emagandanga ari kutsvagwa zvakanyanya nebazi ramatikitiva muAmerica. Womwe yomubayiro unopiwa nebazi reAmerica rinodyidzana nedzimwe nyika weRewards for Justice Program iri kupa mari inosvika mamiriyoni mashanu emadhora ekuAmerica kumunhu ane mashoko anoita kuti Mir nevamwe vose vakaita kuti Mumbai ibhombwe asungwe nokuendeswa kujeri. Sajid Mir akaberekwa muna 1976 kana 1978 muLahore, Pakistan. Akareba zviri pakati pemasentimita zana nemakumi matanhatu nemashanu kusvika pazana nemakumi matanhatu nemanomwe uye anorema makirogiramu makumi matanhatu. Semaziviro eFBI, Mir ane chiso chine vanga pashaya ikuruboshwe uye vanga pamusoro peziso rake rokurudyi. Ani nani zvake anoruzivo rwekuna Sajid Mir anofanira kutumira mashoko kuRewards for Justice achishandisa WhatsApp, Telegram kana Signal panamba dzinoti +12027027843. Zvose zvinotambirwa neRewards for Justice hazviburitswe pachena. Ichi chiziviso chiri kutumirwa pasi rose nehurumende yeAmerica.